Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 gunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanotarisirwa kubudiswa kubva muusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Bato reMDCT rinokunda bato reMDC Alliance musarudzo yameya weMarondera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 7,711. Nezuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatatu 43 vafa nechirwere ichi. Kozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,979. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala nezuro vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba mushure mokupedza mazuva anoda kusvika mwedzi vari muhusungwa kuChikurubi Maximum Prison. Mutongi wedare repamusoro amai Erika Ndewere vakashora zvikuru mapurisa nokuferefeta kwavakaita nyaya iyi vachiti vasikala vaisatiza mapurisa asi vanhu vasingazikanwe vaivatevera. Vakatiwo mapurisa akakundikana kuferefeta nyaya iyi nekuda kushandisa humpowo hwepaFacebook nemamwe madandemutande vasingatsvage humpowo hwakati svikiti. Vasikala vakanzi vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu sechibatiso. Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vasikala vanzi vauye kudare redzimhosva mwedzi unouya musi wa1 gumi guru.
Nezuro takapinda padare guru rehaikoshi rikapa vasikala peyo kana kuti vakwanise kunge vachitongwa vachibva pakunze. Vakanzi ivo vabhadhare mari inokwanisa kuita ma50,000 maZimbabwe dollars. Vakanziwo vaise passport yavo mubatwa hwamabharani wakumagistrates court. Vakanziwo vagare paimba pamusha pavo kusvika nyaya yavo yapera. Vakanzi uye vasatapa kana kutaura pasocial media zvinhu zvinoita kuti vachiinsaita public violence. Saka naizvozvo sezvo mutongo wacho wakauya nguva dzakundikana dzapfuura havana kuzokwanisa kubuda. Saka nhasi uno tiri mushishi kumanyamanya kuti tikwanise kubhadhara mari yacho yechibatiso vakwanisa kubuda nhasi.
Pazvirongwa zvavakapiwa zvokuti vabude pane zvamunopesana nazvo here? Munogutsikana nezvakataura kudare redzimhosva?
kanda redzi mosva rataura isusu semagweta tenge tichingoti aiwa dare ndo maonero araita chatinotogununa nacho haisizvo zvakabva kudare chatinogununa nacho zvunhu zvokuti vasikana kubva pokutanga vanga vasingafani kutombosungwa nekuti mukatarisa nokutsoropodza mashoko avanonzi vakataura pamutemo isu tinoti semagweta haisi mosva zvechipiri haisi nyaya yokuti vakakwanisa kugara muchitoki kwemwedzi wose
dare rakataura here kuti vanozodzoka rini kuzotongwa
dare rakare kumagistrates court rinoti iyo vanofanira kudzoka vasikara musi wa 1 October kuti vange vachizviratidza pamberi pedare inonzi pachirungu routine remand asi kuti vange vataura kuti vasikara vakatongwa rini aiwa dare asati rataura izvozvo toda kukuzivisai kuti musi wacho uyoyo takatota mhiko kudare rekumagistrates court tikavazivisa kuti nomusi wa 1 tikaudzoka kudare iroro tichivataurira kuti vasikana ngavakurwe vasunungurwe nokuti mhosva yavanonzi vakapara pamutemo hapana nyaya tichida kuti dare riongorore izvozvo
ko ivo vakasimbawo here nekuti taimbonzwa kuti pamwe vari kurwara havasi kuita zvakanaka
vanga vasiri kuita zvakanaka makumbo avo anga akazvimba ende tinozivisa kunyaya yemabatirwo avakanga vakaitwa mukati neutapwa muchikurubhi maximum prison
avo vange vari rimwe remagweta ava Jobs Kala vaHarrison Nkomo veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare neStudio 7 zvichakadaro munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vakanzi nedare vabviswe parimandi sezvo mapurisa asina kupa humbowo panyaya yavaipomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende vaWende vaudza Studio 7 kuti hurumende yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kushandisa vamwe vatongi kumbunyikidza vanopikisa asi kurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanogarawo vachiti hachisi chokwadi kuti matare anotonga achitarisa kuti munhu ndewebato ripi mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWende
zvinhu izvi zvinhu zvatifadza zvikuru patatina kunyanya kufara zvedu pamusana pekuti zvinoratidza kuti vamunangagwa nehurumende yavo vari kushandisa matare kuti vaomesere vanhu vari kupikisana navo mupolitics
ko sei muchidaro vaWende
because mukaona masungiro andakaitwa nekuteerwa kwandakaitwa ndiri kuzororo kuNamibia vachitumira maCIO kuti vandibate ikoko tichizouya kukoti koti ichizoona kuti handina mhosva tangoita maministri anokwana mashanu chete muhaikoti nyaya yanga yatoraswa because nyaya chaiyo panga pasina kubvira pekutanga
izvi zvinokuratidza ichi chaizvo takatarisa matare
zvichidai zvinoratidza kuti matare chichemo chenhu chekuti matare haafanirwo kuti ashandiswe kuti avhiringidze vanhu veopposition vanenge vachiita basa ravo opposition inodiwa munyika iripo pakupikisa pakuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuenderera mberi mukatarisa ndainge ndane mwedzi inodarika 18 ndiri parimandi ndisina mhosva yandakapara ndakaisa matitle deeds angu mapassport angu vakanditorera ndisingakwanisi kufamba bhizinesi rangu rakaparara munguva yana ndiri muusungwa zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvichiitiswa nenyaya yekuti unenge uchipikisana nehurumende but zvisinei hazvo tinongoti ndiyo struggle yacho handere yemberi kune zvinhu zvikuru zvichaitika kune vanhu vanenge vachipikisa kuna Munangagwa vamwe vari kufa inini ndinotofara kuti ndandabuda munyaya ndiri mupenyu so ndo zvinhu zvinotishungurudza izvozvezvo ndosaka zvedu tichifara kuti zvinhu zvedu zvaita but ngatirambe takaisa pressure so that tigadzirise nyika yedu zvakanaka
asika vehurumende vakaitawo segurukota rezvemitemo vaziyambi vari kuti zvinoshamisa kuti munoti matare anotonga achitarisa kuti wabuda mbamani asi iyo hurumende ine nyaya dzakawanda dzairi kutadzawo kubudirira kumatare uye imi masunungurwa wani nematare acho
nyaya iripo ndeyekuti honguwo kune mamwewo majaji asingatevedze mutemo wavamunangano vasi kuziva kwamunoita dambudziko huru riri kumalower court kunana magistrate court but zvinofanira kunge zvichiitika mune nyika yakaita seZimbabwe ndezvekuti hapafaniri kunge paine mukana kana mudiki zvavo wekuti vamunangagwa vashandise makoti kudzikirira vanhu vanenge vachivapikisa muhurumende. Izvozvo hazvifanira kuitika zvachose. So ndo nyaya iripo yekuti hongu zvinoratidzawo kuti mamwe majaji ariko, majaji ese haangashati. Vazhinji vamwe vari kutodawo kuti rusununguko runge ruriko.
Ko munotiwo kudini kupiwa mukana kwaitwa vaSikala wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba?
VaSikala vanga vashungurudzwa zvikuru. Vakanga vane mwedzi chaiwo vari kujeri and tafara chaizvo nematongero aita mutongi wedare. Aratidza kuti hurumende haina nyaya pana VaSikala and zvinhu zvatifadza zvikuru semusangano. Takutofarira kuti VaSikala vachidzoka tiraendere mberi nebasa redu ratiri kuita rekuti tiunze shanduko muno munyika. So isu seMDC tasvika pacritical point now ekuti hapasina kuchisiriri kufa. Takuda kuti timobilize vanhu.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Batore MDCT iro riri kufana kutungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe nezuro rakakunda musarudzo yameya wedhorobha remarondera. Musarudzo yakaitwa nechipiri yekutsiva vaive meya vachengetai murowa avo vakadzingwa neMDCT pamwe chete nemamwe makanzura mana svondo radarika. VaSimbarashe Nyahuye veMDCT vakawana mavhoti mana vachikunda vaBoniface Tagwirei veMDC Alliance avo vakawana mavhoti matatu. Makanzura manomwe ndiwo akavhota musarudzo iyi. Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland East vaFarai Nyandoro vanoti kukunda kwebato ravo musarudzo iyi kuchapa kuti kanzuru idzokere kumushanda kwainotarisirwa nevagari, kwete kupedza nguva makanzura achiita zvemapato ezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti kuno kumarondera municipality kwaitwa maelections musi wechipiri. Sarudzo dzabuda dzakadai so. VaBoniface Tagwirei veMDC Alliance Party vaita 3 votes. VaSimbarashe Nyahuye veMDCT yavatsvangirai vaita 4 votes. Yekuti mucouncil in a 12 wards, but MDCT, you know, in a simbari kuti hariko ma councillors, ma wayward councillors, vasinga bivi zvakanaka, uyezve vakasiya bato iri vachienda kune rimwe bato. Yakaita hariko 5 councillors, svondo rakapfuura. Saka ndozvaita kuti ma elections ameya aitwe. Nekuti meya wacho weMDC Alliance Party vachengetai murova veward 1. Vakabatwa neriko iyoyo.
Mapato mangani awanikwa achipinda musarudzo iyi?
Sarudzo idzi dzapindwa nemapato maviri anove MDCT yavatsvangirai ne MDC Alliance Party iri kutungamirwa navachamisa. Saka paita mapato maviri.
Zvabuda musarudzo iyi zvichasiya papi kufambiswa kwekanzuro mumarondera?
Zvaitika nhasi izvi zvikutoratidza kuti tadzorera simba parinofanira kunge riri. Penge paita Linde, penge paita Gwanza, ndipo pavharwa zvakare panamwa kuti kanzuru ichitarisa mabasa ayo ainofanira kunge ichiita pasina zvipinganidzo zvekuti uyu ndewekupi, uyu ndewekupi. Apa ndinomhanya kutaura kuti marondera kanzuru yemarondera inge isingafambe zvakanaka nenyaya dzecorruption ndochekutanga. Inge isingafambi zvakanaka nekuti macouncil chambers iwayo inge maparty offices. Ndomenge makuitwa musangano yepolitical party yasisatawo zvangu nezita pano. Council chambers menge makugara mine zvibhakera zvekuti meya wedu weMDCT vanyahuye paacceptance speech yavo vatotaura kuti council chambers ino guest house ino yenge yave boxing ring. Saka kubvira nhasi chinhu ichocho chekuti munogaza muchitukanwa muchirwiwa pasina maissues nemaideas anoita kuti guta redu riende mberi zvenge zvisaitwa izvozvo. ukapinda mwechete chete mu council chambers ingiri nyaye kuti ndiani kansela achaenda kukati kuti atore mari ndiani achaita zvakati kuti atore mari vasinga discuss ma real issues affecting the people of Marondera. Saka isu sei MDCT neutungamiri wedu tuda kudzoredzera simba kuma councillors. Ma councillors aite basa rawo raakatumwa nevanhu. Saka tuda kuti simba ridzokere kuvanhu. Vanhu vaudze ma councillors zvekuita. Semaitiro ataita mazuva ataikampena. Taiti izvo simba roveri mvura. Asi zvinge zvakuitika zvinezvi. Zvenge zvava zvekuti simba rehove riri pahove.
Avo vange vari mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland East vafarai nyandoro vari parunare naJonga Kande miri weStudio 7 vari kumarondera. Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti sebato havanei nezvabuda musarudzo yekumarondera iyi sezvo vachiziva urongwa hwekuparadza bato reMDC Alliance huri kutungamirwa neMDCT. Vazvidzai vanoti vanhu vachataura pfungwa dzavo musarudzo dzeby elections dzichaitwa musi wa5 zvita panove ndipo pachabuda chokwadi chiri muvanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Kumarondera kwakadzingwa macancellors 5 na kupe hawa. Vadzinga 5 iva vavo. Council makasara mune va macancellors 7. 3 strong MDC alliance members. 1 weZANU and 2 characters vanga vari vakangomira pakati pefence kutya kuitwa recalled because andimozi vauti vanhu vanongorikolewa mazuva ano. Saka zvakonzera kuti kuve neelection yes kumarondera pazuva ranhasi. Zvazoitika ndezvekuti isu MDC Alliance in spite yokutyisidzirwa kwamacancellors vatatu vamira nesu wekuana kupe uyu vazokuana 4. So tano kubva nhasi tabva tanyatsozoona pachena kuti pane ukama pakati peZANU PF neziana kupe.
Saka imatambira here kudyiwa uku?
Ako kudyiwa here uku. Takamirira kamusi wa 5 December. Haungatiwe kana waida kuenda kumakwikwi. Wosunga mbira dzakondo vamwe vanhu 5 murelay. Woti ndamhanya relay. Zvigokubatsirei. Musi wa 5 December ndo musi une answer. Nyika yose ichaziva kuti vanhu vanodzigirani.
Tichiona zviri kuitika mumakanzuru izvi zvekuti nhengo dzakapinda dziri pasi pebato renyu dziri kuzodzingwa neMDCT zvinosiya papi chimiro cheMDC Alliance.
MDC Alliance vanhu vanozviziva zvachose kuti ivictim. Ivictim iri kushungurudzwa neZANU. Vanhu vanozviziva izvozvo kuti ZANU yakatsamwa kuti makanzuru ose munyika munomu ari mumadhorobha ose vakarambiwa nawo 2018. Kupewo akarambiwa nawo ose 2018. Asi President Tsvangirai vaigarotaura nechimwe chiinsect chinonzi mbuzva mbuzva dzizingizi kana kuti wasp muchirungu. Haribereki, harirovori, haridi asi rinodawo vana. Saka rinozotenderera mumasango murobva makonya aberekwa navamwe. Rondoita habra katabura roshandura kuti mwana wanhingi woita waro rotofara wena. Kusvikarasvika kupedza upenyu riti mwana wangu yeti rakabva harina kumboroora harina kumbobvisa roora harina kumbodiwa chero nemusikana waro. Saka ndo zviri kuitika nana kupe izvi neZANU. Imbuzva mbuzva dziri kushayiwa kuti dzingawana kupiwo macancellors nokushanda pamwe chete kuti vashandure zvido zvavanhu vachizviita zvavo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vari parunare kuGweru naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti vachuchusi vehurumende vanoda kuti mumiriri weHarare West muparamende vari vebato reMDC Alliance muzvare Johanna Mamombe apinde muchipatara chehurumende chinorapa vane zvirwere zvepfungwa kuti zvionekwe kana aine chirwere chepfungwa. Daily News rinoti pave netarisiro huru yekuti nhaurirano rezvinonetsa munyika dzingangotora nzvimbo mushure meZimbabwe Catholic Bishops Conference yaita musangano nava Emerson Mnangagwa vakazoitawo umwe musangano nava Nelson Chamisa. Mukroniko, hurumende inozivisa nano natu dzekuzarurwa kwezvikoro munambudzi kana kuti November gore rino. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamara Rewe Studio 7. Tinotenda nenews dzamuno kuti Studio 7 mazuva ano iri kunetsa kubata pa radio. Rambai makadaro.
Pamusoro yepamusoro yevatefenyura ve Studio 7. Tinoti mabira wani manheru anhasi. Tinokutenda ene Studio 7 dzamunotipa dze Studio 7 dzechokwadi. Nchiti murisese vana Jonah, vana Sisimave, nana blessing Zulu nevamwe vese. Hakuno kuti report tinotenda nenhau dzamunotipa nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti dai nhasi dai magadzisa masaisa ingwadi nhasi aishupa visikaiti Studio 7 hatinanasokudzidzo zvakanaka nhasi. Yawanze mashishishi saka anasodzika zvakanaka but notenda nesu dzisini dzamunotipa nhau dzechokwadi. Ndini tinoitwa Sorai Webster ndiripa South Africa pajeni face up.
Masoro ese pasipe 7 apo aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa vese vashamarari vese variko aiwa tinonzwa kufara chaizvo. Mashoko angu inanda kutaura ndeye kudai so kana MGC Alliance ya President Chamisa yavakateerera. Kana uchigeza parwizi ukasvikirwa nebenzi, benzi mvaratora hembe dzako rotanga kutisa, iwewo ukada kuridzingirira kuti utore hembe dzako, vanhu vachikuona vanotoona kuti iwe ndiwe benzi. Saka na MDC ya President Chamisa ngavasiyane nakupi, vafome imwe pati yavo imwe isine basa nezveMDC zvavo chichi vasiye vanosokuona varatidze unyanzvi hwavo President Chamisa kuti ndeve vanhu havasi vemakoti. Ndo patakuda kuchiona ushingi hwavo president apo. Ivo ngavasiyane bhozi mavhota haisi nawe mudhuri kana zita kana zvasiya, asi Chamisa unhu anongoda Chamisa chete. Saka ngavasiyane nezvakawanda bhozi chero kana kumakoti hapana makoti nezanupf nanakupa vanongodyiwa. Saka the best way ngava furonge mwezita rinoita kuti tigare takagadzira semasupporters isu vanhu vese vari kumadiaspora panoitwa mavhoti ngatidzokerei kumusha kwete kungovavata pasibi 7 apo. Ndini Murwiti paKimbari.
Vana veZimbabwe, ini ndatenda tibetserane. Hapana here umwe mutemo unotibvumira kuti tiende kunoripota mwonzora uina kupenga wepazvinhu zvavari kuita zvese? Vakasenzesa authority isiri iyo, vakacreata such a lawlessness inohlisa munyika kuti muite mabyelection. Vadzinga makansela nemaMP akasarudzwa nevanhu. Vakamira papi vanhu ava? Tinofanira kuvasungisa vabvunzwe. Ende ndozva kuti mamagistrate nemakodzi vachavarambira kuti hatina kumbovaudza kuti vaite zvei zvavari kuita. Iko zvino vakuda kutora zita, vanoritora sei? Regationi kana vakaenda kumasoja nekumapurisa voenda vonotora zita, tione kuti vanoritora sei MDC Alliance. President Chamisa, ramai makatsiga, tiripo takakutsigirai, hakuna zvinoitika. Ndo zvinoita kana nyika yaakuenda kunotorwa umwe waanongoitawo kazvo kungoti ndinzi ndiripo, but hakuna authority yamungapa mwonzorwa nakupe vanhu vakararama muZimbabwe. Vanodofa day one iroro rokutanga. Tarisai muone zvavari kuita. Handizivi kuti vanovatsigira vanovonei pavari, nokuti paya paita kusiyana kwepfungwa, dzimwe dzaakutorosa dzaakutorwara zvadzo. Ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vedu neStudio 7, ndinokukwazisai zvikuru ndichitenda nenhau dzakanaka dzamunoramba muchitipa muchitizivisa zviri kuitika munyika yedu. Inini ndangotaurawo nezverubato iro rekuzviti opposition party rekutungamirwawo namai Kupe vachishandiswa nezanupf vachihwanda nekuti opposition party kuti chinangwa chavo chiri papi chepo chaipo. Ngavasadaro amai ava, ngavaiti semunhu mukuru, semunhu anofunga. Vasade kutambudza vana veZimbabwe kana kuda kuvhiringidza bato ruda kurwira zvido zvevanhu, kuda kurivhiringidza nekuda kufambidzana kuvanoita navo Munangagwa nevavarume vaiyairava Komichi namonzora ngavaitise varume vakuru kwete kushandiswa nemukadzi uyo ndatenda zvangu kana vachizvinzwa ngavachinje zvavari kuita vanhu vavo vaitise vanhu vakuru vanzwire Zimbabwe tsitsi kwete kushandiswa nezano zvavari kuita izvo vachinyepa kuti opposition party inorwisana neruling party kwete kuti yorwisana neimwe opposition party moti tiri opposition party
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakuru vekereke yeCatholic kuVatican vari kutsigira nhano yavakatora yekuda kunyorerana zvechibvumirano nehurumende yeChina chekuti Pope Francis vave nechekuita mukusarudzwa kwemabhishopi ekereke iyi muChina. Izvi zvinotevera kukurudzirwa kwekereke iyi negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo kuti Vatican isanyorerana chibvumirano chitsva neChina. VaPompeo vakanyora kazhinji kazhinji paTwitter pavo vachiti vakuru vekereke ava vasanyorerana chibvumirano ichi neChina. VaPompeo vakanyoravo pakakura mubepanhau rekereke iyi vachikurudzira Vatican kuti isaite izvi. Vakuru vatatu veVatican vasina kuda kudomwa nemazita vaudza bepanhau reReuters kuti vanokatyamadzwa zvikuru nemashoko ataurwa navaPompeo avo vanotarisirwa kushanyira Vatican mwedzi unouya. Vamwe vakuru mukereke iyi vari kushora vaPompeo zvikuru vachiti vari kuda kutonga makereke uye vari kuda kupinza zvematongerwo enyika mumakereke avo vachiti vaPompeo vanofanira kuziva zvokutaura sezvo vari gurukota rinofanirwa kugadzirisa nyaya dzekuti nyika dzidziane zvakanaka. Chimbetu nekambo kake pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri ane vatanhatu 226. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJobscala vanotarisirwa kubudiswa kubva muusungwa nhasi, ukuwo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vachibviswa parimandi. Badore MDCT, Rinokunda Badore MDC Alliance, Musarudzo Dzameya Wemarondera, Tashika Kumagumo, Chirongwa Chedu Chanasi, Ivai Nesu Zvekare Maneru Anasi, Apo Tichikupai Zvedzimwe Nhau. Ini Ndini Tanonoka Wande, Ndiri Washington DC, Ndichiti Moswera Zvakanaka.